Zvino hazvina kumira zvakanaka munyika. Tinotoona kuti nyika kwairi kuenda iri kuramba ichitoenda kumawere. Chetashaiwa utungamiri hunonzwisisa kuti kana zvinhu zvadai panofanira kuti pagadziriswe zvinhu nokukurumidza. Mari iri kutambirwa nevashandi haichatomboita kana kuti vauye kumabasa chete. Asi vashandi havararami nekuuya kumabasa chete ka, vanoda kudya, vanoda kupfeka, vanoda kuendesa vana kuzvikoro. Munhu tinofunga kuti akutoda kuma 8,000 zvichienda mberi nekuti bhondi racho riri kuruza simba zuva rimwe nerimwe. Saka vanhu iko zvino vashandi nemhuri dzavo vari kufa nenzara vari mudzimba, havana chekudya, vanhu vakutoswera vasina kudya, vamwe vachirara futi vasina kudya, vana vari kusiririsa vari kuenda kuzvikoro, vari kuenda vasina kudya, vodzoka vomirira kuzodya kamwe chete usiku. Zvino hazvina kumira zvakanaka muzvipatara, hamuna ana chiremba, mishonga yemuzvipatara hakuna, saka nyika haina kumira zvakanaka.
Mari yamuri kutaura inoita 8,000 imari inenge ichidiwa nemhuri yevanhu vangani?
Tingangoti inoda mhuri yevanhu vashanu chete. Mhuri diki diki kwazvo ingati baba, mai nevana vatatu ndo ingatovavarira kukwazwa nemari iyo. Iye haikwani nekuti zvinhu zvizhinji zviri kuiswa muUS dollar. Saka kunyange ukaitambira nhasi mangwana inenge yatochinja futi nekuti reti iri kungochinja zuva rimwe nerimwe. Tikatarisa zvinhu zvakaita semarenti, vane dzimba vari kuda mari yavo iri muUS dollars. Saka pa8,000 ipapo 2,000 inenge yatoenda kumarendals. Tikazoisa zvinhu zvokudya ukapinda maokei kana matm troni kuti uizadze unoda kuma4,000-5,000 nekuti chinhu chese chakakwira, chinhu chese chiri kudhura.
Chii chikuru chamungati chinofanira kuitwa kuti zvinhu zvinake?
Zvinhu zvakawanda zviri kuitika zvagara zvinozikana. Chekutanga-tanga ndechekunzwisa kuti nyika inei yagara ine dambudziko rekuti mune kusagadzikana kwakanaka mune zvematongerwo enyika zvaita kuti zvadzinga vanhu vese vanoda kuchidzana nesu vachitanga mabhizimusi kana vanoda kuunzwawo mari munyika munomu. Chinhu ichocho chinoda kuti chigadziriswe, asi chinogadziriswa bedzi nenzira yekukokorodzana vana veZimbabwe. Toita hurukuro dzinopinza vanhu vakawanda vane chekuita nekurarama kwedu nenyika yedu.